manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, chivabvu 16, 2021. Makateerera kustudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro, asi imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba sezvo chirwere ichi chodzoka zvakare zvine mutsindo kuSouth Africa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi achiti vari kutyisidzira vatongi vematare mushure mekunge vapa mutongo wekuti vaive mutongi mukuru wematare vaLukumalaba vanofanira kuenda pamujikandigere. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vave kuenda kuBulawayo nechirongwa chavo chekubvisa marara mumisha yeveruzhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya uwandu hwevafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1582. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu nemana kana kuti 38,554. Vanhu gumi vakaporawo zvasiya vapora vave zvuru makumi matatu nematanhatu nemazana matatu negumi nevasere kana kuti 36,318. Vanhu vachiri kurwara munyika vave mazana matanhatu nemakumi mashanu nevana kana kuti 654. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose wainge wave zviuru mazana mashanu zvine makumi manomwe nepfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 579,769. Pavanhu ava vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano vave zviuru mazana maviri negumi nevatatu nemazana mashanu nemakumi mana nevaviri kana kuti 213,542. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wezvekudzivirirwa kwedenda iri munyika Dr. Agnes Mahomba vakaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kuenda kunobayiwa nhomba nekuti kusvika pari zvino hapana vabayiwa vambosangana nematambudziko. Zimbabwe iri kubaya nhomba yeSinopharm neSinovac kubva kuChina uye yeCovaxin kubva kuIndia. Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka kuSouth Africa, uko bazi rezveutano riri kuti uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi hwawedzera nezvikamu makumi mana nematanhatu kubva muzana kana kuti 46% mumazuva mashoma adarika. MuSouth Africa mune zvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinopota zvichipinda nekubuda munyika. Mukuziya nezvenyaya yekukosha kwekubayiwa nhomba, tabata Dr. Enoch Maida avakambotungamira chipatara chechitungwiza.
Kubaiwa nhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 kwakakosha zvikuru. Muchaona kuti kunyika dzose pasi rose kunyaya yokubaiwa iyoyi ndo yakaonekwa nokuongororwa ikagamuchirwa kuti ndo ingatoita kuti tachiona hweCOVID-19 hudzikire kana kutopera zvachose.
Kose muchidaro?
Nokuda kwokuti kana vanhu vava namasoja anokwanisa kurwisana neutachiona hweCOVID nyangwe munhu akaiwana hazvikonzeri kuti anyanye kurwara zvakanyanya kana kuita ma complications kana kufana utachiona ihoho. Saka izvozvi ndo zvinotarisirwa. Muchaona kuti nyika zhinji ndo zvadzakatotora kuti ndo zvinotofanira kuti zviitike kuti vanhu vabaiwe nhomba yeCovid-19. Saka hurudziro iripo ndeyekuti nyangwe tichiita zvose zvokuzvidzivirira kuti tisabatwa neutachiona hweCovid-19 zvatinogaro taura, asi ngatikurudzirane tese kunobaiwa nhomba yeCovid-19.
Kose zvakakosha kuti vanhu vabaiwe neuwandu hwavo?
Nokuda kwokuti kana vakawanda munyika yedu yeZimbabwe nemunharaunda matigere, kana vakabaiwa nhomba yeCovid-19, ndokuti tisvike patinoti head immunity. Nokuda kwekuti kana head immunity inongouya chete kana vaya vabaiwa vane huwandu hunodarika vasina kubaiwa. Saka kana vanhu vakarega, muchaona kuti hazvinyanyozobatsira nyangwe matigere munharaunda imomo kuti titi aiwa tine protection yakakwana kubva kuutachiona hweCovid-19.
Zvizvamuri kurudzira kuti vanhu vaita
hurudziro iripo ndeyekuti ngatinobaiwa nhomba yeCovid-19. Vaka vasati vabaiwa dhosi yokutanga, vaya vari kuteverera dhosi yepiri ngatinobaiwa, nototoona kuti manhamba evari kuzoteverera kubaiwa dhosi yepiri akadzikira zvachose zvichienzaniswa nevaya vabaiwa dhosi yekutanga. Saka ihurudziro kuti kana tabaiwa tofana kuwana booster dhosi yepiri, inoita kuti masoja emuviri arambe aripo uye akasimba kurwisana noutachiona hweCovid-19.
Dr. Enoch Maida vaimbotungamira chipatara cheChitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland. Vanga vari parunare muHarare. Mapato anopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi nemashoko avakaburitsa nezuro avanoti akanangana nekuda kuvatyisidzira uye kutyisidzirawo vatongi vematare. Mushure mekunge dare repamusoro rapa mutongo wekuti vaive mutongi mukuru wematare vaLuk Malaba vaifanira kuenda pamujikandigere nekuti vainge vawedzerwa mamwe makore mashanu nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti varambe vari pabasa, zvinotyora bumbiro remitemo. Vaziyambi ziyambi vakati vatongi vedare repamusoro ava vainge voshanda nevavengi kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Vatongi ava vanoti Justice Happias Joe, Justice Edith Mushore naJustice Jester Charewa. Vaziyambi vakashorawo bato rinopikisa reMDC Alliance nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights achiti ainge achida kupidigura hurumende, asi vakayambira kuti havasi kuzopeta maoko sezvo vainge vaine chinangwa chekujunga muvengi muziso. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mashoko kuvatori venhau rakurudzira vaziyambi kuti vatende kuti vakakanganisa nekuti mashoko avo anodzosera kumashure utongo hwejekerere munyika. Sangano iri rarambawo nyaya yekuti riri kuda kupidigura hurumende. Vaziyambi vaudza Studio 7 kuti vachazopindura mubvunzo yedu sezvo vanga vari panzvimbo yanga isiri kubata nhare mbozha zvakanaka, asi vakatozivisawo kuti vachapikisa mutongo uyu mangwana. Mukuru weZim Rights vadzikamai Bere vashora zvikuru mashoko avaziyambi aya.
Mashoko atinoona sekuti mashoko ekutyisidzira vatongi vematare. Vanoti ivo vachabaya maziso avo vachiti ivo vanovatora sevavengi. Mashoko aya anotyora bumbiro remutemo section 164 iyo inoti iyo matare edzimhosva anofanirwa kunge vakazvimiririra havatore mainstructions kubva kunaani zvake. Mukazoenda pasection 164 subsection 2 inobva yatoti ivo mapazi ehurumende nemamwewo masangano kana ani zvake ane chigaro chipi zvacho haafanirwe kupindira. Saka tinoona kuti vaziyambi kutyisidzira kwavari kuita majaji vari kutotyora bumbiro remutemo zvekare vachizvidza matare edzimhosva.
Agweta uye vakambovawo chipanga mazano chevaimbova mutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai, Dr. Alec Magaisa vati mashoko avaziyambi anoshoresa nyika.
kuda kungovhundutsira zvinosoresa nyika zvinosoresa hurumende yacho zvinosoresa even kana matare edzimhosva zvinotoda kuti vanhu vari mumutemo vanhu vanomira mira mumaboka ekuti zvinhu zvinge zvakanaka munyika vaungane vamire nemajajai vamire nemaloya kuitira kuti zvinhu zvakadai zvisambofa zvakabvumidzwa kuti zviitike
vachitaura nezvenyaya iyi gweta vari nhengo yezanu pf vaobed gutu vanoti nyaya iyi ichiri hayo mbishi
tanzwa gurukota rezvemutemo honorable ziyambi ziyambi vachitaura ivo kuti mangwana musi wemuvhuro vachange vachikwidza nyaya kudare guru resupreme court of zimbabwe vachiita appeal saka pamutemo tinoti nyaya ichiri sub judice hapana zvakawanda zvendingataura sezvo nyaya ichiri sub judice nokuti ndikaramba ndichitaura zvakanyanya ini wose office of the court ndinenge ndapisira saka hatidi kuti vanhu tinyanye kutaura zvakawanda kana unyanyopembera nekuti dzimwe nguva kunonziko unokwanisa kufarira ng'anga neinobata mai
vatiwo
nyaya peichakwira kudarire pamusoro resupreme court ndinoona nyaya iyoyo yeinterpretation yekuti chii chinonzi term limit nekuti chii chinonzi age limit ichange iriyo nyaya iri pakati chaipo peappeal iyo inei saka pari zvino ndinongoti gwendo gurefu
asi Dr. Magarisa vati
chinhu chikuru ndechekuti vamalava vanga vari chief justice vakasvitsa 70 years musi wa15 May 2021 havaifanira kupfuura ipapo zvakaitwa zvekuti vawedzerwe mamwe makore 5 zvaifanira kuti zviende kureferendum vanhu vanovhota kuti vanobvumira here kuti chief justice mukuru wematare edzimhosva agare kwemamwe makore 5 ari pachigaro
Judicial Services Commission kana kuti JSC yakabva yadoma vaive muteedzeri wavamalaba amai Elizabeth Gwaunza kuti vafanobata chigaro chekuva mutongi mukuru wematare vanga vachipikisa zvakaitwa navamunangagwa zvekuwedzera makore ekuti vamalaba varambe vari pabasa ndevesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights NGO Forum uye murwiri wewo ndeverusununguko vafred mutanda vaiti vamalaba havafaniri kuwana chouviri pakuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika sezvo zvichityora zvimwe zvikamu zvebumbiro zvinorambidza kuvandudzwa kwemitemo kuitira kuti vatongi vematare vari pabasa vawane cheuviri kubva mukuvandudzwa kwemitemo yenyika Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vave kupeta urongwa hwekubvisa marara mune dzimwe nzvimbo mumisha inogara vazhinji muHarare uye vanoti vave kuenda kuBulawayo nechirongwa chavo ichi. Mushure mekunge vaNgarivhume vatanga chirongwa ichi, muteedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vakati hurumende yainge yapa makanzuru mvumo yekushandisa mari dzekusimudzira matunhu kuti itakure marara nechimbi-chimbi. Asi izvi zvinonzi zviri kuramba zvichitora nguva. Makanzuru akawanda anotiwo ari kutadza kutakura marara nekuti vagari havasi kubhadhara mari dzemitero ukuwo mamwe masangano anomirira vagari achiti makanzuru ane uori. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaNgarivhume.
Zuro marara takabvise kumbare takadzoke kumbare marimwe zuro tanga tiri kuMarket Square basa redu rakafamba zvakanaka chaizvo mota dzedu dzose dzetakahaya nezvinotakura zvacho kusimudze marara zvakauya zvikafamba zvakanaka
munguva zhinji mava muchinetsana nemapurisa pamanga muchiita basa renyiri rwendo runo hamuna kuvhiringidzwa
mapurisa akangotenderera vakangodarika nepo havana chavakataura nesu asi vaingopfuura zveya zvokuti kana kuri tatine hana nhete taikwanisa kubva tavhunduka kuti vari kude chii vaipfuura vakapfeke giya dzavo dzeriot asi takagona kupfuurira tikapedze basa zvakanaka pari zvino taakutarisana nekuti tipfuurire kuende mberi nemamwe manzvimbo muHarare muno tiri kutarisire kuende kubudiriro tiri kutarisire kundobvise marara kuepworth pamwe chete nekuhopri
Saka chirongwa ichi ndeche mu nzvimbo dzeguta reHarare nedzakatenderedza chete.
Zvinota kutasirwa kuti tinoda kuenda kuBulawayo svondo rinouya. Tira kuti tinobvisa marara kuBulawayo kune dzimwe nzvimbo kunana Bulawayo, kunana Gweru pamwe chete nenzvimbo dzakatafana Mutare neMasvingo kuti tingobatsirana nokumutsiridza macitizens kuti abvise marara munzvimbo dzavo.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza kuPalestine razivisa kuti vanhu 23 vafa nhasi mushure mekunge ndege dzehondo dzeIsrael dzabhomba nzvimbo dzakawanda muguta iri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vataura paRunare nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu uye mutungamiri wenyika yePalestine vaMahmoud Abbas nezvekumisa hondo iyi uye chido chavo chekuda kuunza kuyanana pakati penyika mbiri idzi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vashorawo kuurayiwa kuri kuitwa vanhuwo zvavo mukurwisana kwakatanga svondo rapera pakati pePalestine neIsrael. Saudi Arabia inoti iri kuda kutora matanho ekumanikidza Sudan kuti ibhadhare imwe mari kutapudza chikwereti chayo chemari inosvika mabhiriyoni 50 kana kuti 50 billion United States dollars. Hurumende yakafanobata matomu muSudan iri kutungamirirwa navaAbdallah Hamdok iri kutadzarika kugadzirisa upfumi hwenyika uye iri kuedzawo kuita hurukuro nevanokweretesa mari pasi rose. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mure Zimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemuimbi wechidiki Pablo Cartel. Vhiki rapfuura Pablo Cartel akaburitsa nziyo itsva inonzi Nifuna Wena. Kandisia ndinofa ungangishisa ndwa kamboka tsvaka ka Pablo Cartel angikwanisa kana ngetwa chitanjo chami chibara ito kandiramba shuwa ndinofa chibonda moyo kukandiramba shuwa ndinofa.
Pablo Cartel tinogauchira muchirongwa zvirikufamba
ndichende zvangu zvese ko Mike.
Aiwa tinandi kamboka tsvaka kuna wena tiudze kuzere nezvekamba
kamba kakanditorera nguva kunyora kanditorera I think a month ndinyore because ndakashandisa 3 languages ndakashandisa Ndebele ndakashandisa Shona ndakashandisa English. I'm not Ndebele but I wanted to include that culture in my music because I love what Ndebele people are doing, so that's how Nifuna Wena came to life.
Chii chakaita kuti uve kuda kuimba nerurimi rweNdebele?
Mukukura kwangu nekungorarama kwandaita ndingoziva kuti maNdebele nemashona andingati vakavengana but amenuka katenshen pangoripo. Saka inini zita rangu rinonzi Cartel. Cartel it's about unity. Saka ndaida song where vanhu vese vekuBulawayo nevekuHarare can meet on one track.
Zvii zvakaita kuti uve kuda kubva muimbi anobatanidza vanhu kudaro?
Inspiration yangu pa that point is Ja Prayzah. Because Ja Prayzah munhu anoti anoimbira vakuru nevadiki. It's very rare kuti unzwe muimbi unzwe baba nemwana wavo vachiteerera Radio 1 listening to the same person, but to Ja Prayzah that's the case. So I want to be a person that is relevant to both people. Inini I'm young, I'm still in school. Saka a lot of my friends it's unonzo achiti music iri mfoni mangu ndaraka bata phone pakaipa. Inini manje ndoda kuti ndaraka bata phone abva atonakirwa abvunze kuti ndiana ari kuimba. Saka ndoimba music yekuti ine ma aspects anobata vana, kuzira ma aspects anobata vana vakuru.
Inspiration yekuimba zvinhu zvinozonzwisika nemunhu mukuru unoiwana kuti
kuvabereki vangu, kuhama dzangu nekumutaura. Because mu area yandinogara pane baba. Pababa ipapo vanogara ipapo. Munhu wese anouya kuzogerwa ane nyaya yake. Different people from all walks of life. Pa Suzana, that's why I wrote Suzana. There's a guy who came tichotaura nyaya yake. And then this one ndakaona newspaper ipapo. Anacho discussa nyaya kuti hapana munhu akazodai sokazodai. Saka inini ndichinzwa nyaya idzodzo ka. Panouya vanhu vakuru. Saka ndinogona kunge ndirini mudiki ndendakagara imomo. But then ndichitopika kuti uyataura nyaya kati uyataura nyaya kati. Iyi nyaya inogona kubata pakati inogona kubata pakati. Saka ndikaisanganisa ndikadai so. Vari kuchikoro ndikana. Because ndinotonovaudzawo nyaya iyoyo. Ndinosvika ndichitsanangurira timu rangu randichamba naro. Guys, pane nyaya ndanzwa yakadai so. Ndonzwa mareactions avo. Kana vachiti relate kunyaya iyoyo, ndichitaura kuti. Vaka relate kunyaya iyoyo, ndizvo ndabata nyaya 1. Inobata vanhu kuti vandaiita so.
Wabva kubudisa kambo katsva Funa Wena, Pablo Cartel, tingataritira tichiendera mberi.
Funa Wena is a video that is coming, and then I have a project that I'm working on. We need 8 more songs.
Chichipete edu huru kure edu ndanchikumbura kuti muimbiro wevanhu muvaitiwo solo wanyatsonzwa kuti aiwa mufana anogona kuimba nevoice.
Ndinoimba pachi yacho yendeele because handisi mundeele vanhu isati zviziva.
Rovatidzwe, rovatidzwe.
Ungangichiya sitandwa uyazi ndiya fanqala lungekho sitandwa sami. Ungangichiya sitandwa angikonisi kulala ngedwa ngifuna wena chivaraidzo ukandiramba shuwa ndinofa. Shuwa unofa.
Aiwa muri Zimbabwe here, guys, chole mukana wekutenda Pablo Cartel nekupinda muchirongwa anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mikeove muri Zimbabwe ndokusiya ine kambo ka Pablo Cartel anzi ungangishiyi sitandwa bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande. Tatandira mubvunzo unobva kumutereri anoda kuziva kuti zviroto zvine basa here muchitendero chechikristu. Mwari anotaura nesu muhope here. Kutibatsira nenyaya iyi, nhasi tina mufundisi Oliver Mandisodza.
Kazivai wadiwa vatereri.
Mwari anotaura nevanhu kuhope here.
Ndinotenda kuti chokwadi Mwari wanotaura nevanhu vakarara.
Tinoziva sei izvi mufundisi?
Tikatarisa musoko raMwari tine parinobva ranyatso kuti tijekesera kuna Job chapter 33 verse 14 kusvika pa 19. Pari kutaura kunzi Mwari unotaura nevanhu nenzira dzakasiyana siyana. Chida munhu angatadza kuzvinzwa asi imwe nenzira dzaanotaura nadzo zviroto. Tikatarisa zvakare musoko raMwari tine murume anonzi Joseph mwanakomana anga ari mukomana akarota hope dzaimuzivisa pfungwa yaMwari. Tosa zvakare umwe anonzi Samuel akashanyiwa naMwari ari kuhope. Tine makawanda Mwari paishanyira vanhu muOld Testament, Testament yakare.
Izvi zvichiri kuitika here?
Mwari wakapfuurira mberi wachitaura navanhu kusvikira kwazonyorwa New Testament. Zvoreva kuti zvizhinji zvanga zvichitaurwa nekuprofitwa muOld Testament zvanga zvadzadzikiswa. Mwari wakanyora zvizhinji kuburikidza navaranda vavo vakafamba nemwana mwanakomana waJesu. So pari zvino Mwari unotaura navanhu kuburikidza nezviroto. Zvizhinji zvacho zvichida kuti tizonzwira soko raMwari kuti zvitibatsire kuti tizonzwisise zviroto izvozvo. So chokwadi Mwari uri kutaura navanhu panguva ino kunyange zvazvo zvati siyanei nenguva yakare.
Pachine kurota kunobva kuna Mwari here?
Kuriko kurota kunobva kuna Mwari. Kana ukatarisa musoko raMwari tine nzvimbo dzakati wandei apo Mwari vaishanyira vanhu. Unonzwa kana ana Paulo paanga achiparidza unoti wakaona murume muchiono kana kuti muchiroto akarara akaona vision achidaidzwa kumasidhonia kuti auya utibatsire. Akanzwa kuti Mwari wataura naye wakaenda kunoita basa ikoko.
Tinoziva sei kuti zvatarota zvabva kuna Mwari.
Kuti tizive kuti zviroto zvabva kuna Mwari here kana kuti kwete. Zvimwe zvacho zvinobatsirwa neruziro rwatina romaringe nesoko raMwari kuti tinomboti kudii pamusoro peupenyu hwedu. Riri kutidzidzisa here, riri kutiyambira here, riri kutitsiura here. Saka chiroto chiri kuda kuunza message ipi? Tinotarisa musoko raMwari kuti tinzwisise kuti chiroto ichi chabva kuna Mwari here. Achisi kupokana here nesoko raMwari nekuti Mwari havangazvipikisi musoko rawo. Tinoziva kubudza nekutasa soko raMwari, tinozivawo zvakare kunyangwe nekududzirwa nevamwe vanenge vari pakati pedu vane zvipo zvekududzira.
Kana mutendi aine hope yarota, chii chaanofanira kuita?
Chekutanga chandingati chinokosha kuenda pamberi paMwari, kunzwa Mwari kunamata pamusoro pezvazvo. Mwari vatibatsire, tisavhundutsa, tisavhunduka, tinzwe pfungwa yaMwari kana tatambira hope. Nekuti tinonzwa kurota kwakawanda kuripo, asi dzimweni dzenguva dzimwe dzinongova hope nhando zvinozoda kuti tizonzwa kuti ndiMwari wataura, tisata tavhunduka kana kuvhunduswa nezviroto zvatinenge tarota. So vatendi ngavadzikame, vatendi ngavaine hukama naMwari, ngavave vanoziva soko raMwari kuti kunyange zvavanorota zvinoya kuhope vanokwanisa kuzvitarisa kuburikidza nesoko raMwari zvigonzwisisika zvigova nezvazvinorewa. So ngatisavhundukei kana tasangana nezviroto, ngatidzikamei pamberi paMwari, ngativerengei soko raMwari, tinzwe soko raMwari. Ini ndozvandofunga tanonoka panyaya yezviroto.
Mufundisi Mandisodza, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa pachirongwa chino.
Mazvita, mazvita, Mwari wakuitirei zvakanaka.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo kana maaudio enyu pane zvechitendero kuWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ngatisanganei zvakare zvondo rinouya. Ini ndini Tanono Kawande, mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tira Studio 7, tibatei na 7 PM, fama saisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pama saisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro, asi imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari kurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba sezvo chirwere ichi chodzoka zvakare zvine mutsindo kuSouth Africa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi achiti vari kutyisidzira vatongi vematare mushure mekunge vapa mutongo wekuti vaive mutongi mukuru wematare vaLuke Malava vanofanira kuenda pamujikandigere. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vave kuenda kuBulawayo nechirongwa chavo chekubvisa marara mumisha yeveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murere zvakanaka vateereri. Dr. Yamina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele. Thank you.
So we